Manerakana na kamuri ya Zimbabwe, ino i Studio 7.
Tishitepe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro gunyana 9 2024. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. United Nations yoita musangano wekodzero dzevanhu kuGeneva paine kurudziro yekuti hurumende dzepasi rino dziremekedze kodzero dzevanhu. Dandemutande reStarlink rotanga kushanda muZimbabwe. Vabereki voita chipatapata sezvo zvikoro zvave kuvhurwa mangwana. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Musangano wechimakumi mashanu nenomwe wesangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reHuman Rights Commission riri pasi peUnited Nations kana kuti 57th United Nations Human Rights Council watanga nhasi muGeneva guta guru reSwitzerland. Komishina wekodzero dzevanhu musangano iri vaVolker Turk vachikurudzira dzihurumende pasi rose kuti dzitungamidze kodzero dzevanhu mumitemo nezviito zvadzo. Kurudziro iyi iri kuuya panguva iyo hurumende yeZimbabwe iri kupomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu kuburikidza nekusunga-sunga vanoonekwa sevanoipikisa vachikandwa mumajeri vasingapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kana kutongwa nenguva. Kunyange hazvo Zimbabwe iri kunzi iri kutyora kodzero dzevanhu zvakanyanya, haisi panyika dzinonzi dzichakurukurwa nezvadzo kumusangano uyu. Nyika dzemuAfrica dziri kutarisirwa kukurukurwa nezvadzo dzinosanganisira Democratic Republic of Congo, South Sudan neEritrea. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi kuti tinzwe pamire hurumende pakurudziro yavateki iyi. Asi vanogara zvavo vachiramba kuti mutemo unotarisa kuti munhu abuda mumba mani. Zvimwe zvinonzi zvichakurukurwa kumusangano uyu zvinosanganisira nyaya dzekutyisidzirwa kwevanhu vanenge vachishandidzana neUnited Nations, kuchengetedzwa mumajeri pasina kutongwa, rusarura ganda, kutsakatiswa kwevanhu, kushanduka kwemamiriro ekunze, pamwe nemvura neutsanana. Musangano uyu unotarisirwa kupera musi wa11 gumi guru. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaMarufu Mandewere kuti tinzwewo maonero avo.
Takusha zvikuru kuti hurumende pasi rose zvatzo ikurudzirwe kuchengetedza kodzero dzevanhu, nekuti kodzero dzevanhu dzikasachengetedzwa tinoona kuti munyika munozopedzisira maita hondo, kuurayana nekubayana. Nyaya yekuita zvekuchengetedza kodzero dzevanhu, kodzero iyi hasii dzikumbiri kuhurumende basa, kodzero iyi takazvarwa nadzo sekuzvarwa kwatakaitwa naMwari. Saka hurumende hazvifaniri kunge zvichityora kodzero idzi, bhikozi ikodzero dzatakapiwa kubva kukuzvarwa naMwari. Kurudziro iyi yakanaka chose.
Munoona here hurumende dzichizenge dzichiremekedza kurudziro iyi?
Dzimwe hurumende dzinoremekedza zvikuru nekukoshesa kodzero dzevanhu, asi hurumende zvakare rinofanira kuziva kuti zviripo kuda kutorera vanhu kodzero dzavo. Saka tinoona kuti zviri kuitika mazuva ano hurumende dzakawanda kumuAfrica havasi kuda kuchengetedza kana kuremekedza kodzero dzevanhu. Saka kurudzire kuti mitemo yavo yehurumende vaise kodzero dzevanhu, tinoona kuti chinhu chakanaka chose. Asi hurumende kazhinji hadzisi zvekuremekedza kodzero dzevanhu, zvinoita sezvakazvarwa nemunhu mumwe chete.
Tiri kuona kuti kurudziro iyi pamwe chete nemusangano zviri kuuya panguva iyo muZimbabwe manga muinewo kunyunyuta kwekuti kodzero dzevanhu dziri kutyorwa zvakanyanya. Zvii zvamungataurawo?
zvacho kwadi mbabviri kuratidza kuti nyaya dzekodzero hadzichaziri zvinokuremekedza nehurumende itsva nezvikuru chaya takaisa mugore ra2017 kubva ipapo nezvii zvatakuona iko zvine zvikodzero zvinenge zvamuna kutyorwa kudarika macherwo adzaitwa tisati tavane nehurumende. Nyaya yekodzero dzevanhu ndoyacho chainyanya kudokwarirwa nevana vezimbabwe vakaisa kodzero dzakawanda kubumbiro remutemo, bati bumbiro rinenge riri kuzvimba, rinenge riri kuonekwa sebepa, asi iro richitaridza shumiro dzevana vezimbabwe. Saka ndinoona sekuti maitikiratidza zvinhu sezvino anenge achiitei.
Vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaMarufu Mandevere vari parunare muHarare neStudio 7. Zimbabwe yave padande mutande rekambani yeSpaceX rinonzi Starlink, zvichireva kuti yave nyika yemuAfrica yechigumi neina. Dande mutande rinoshandisa satellite iri riri kumunyika dzakaita seRwanda, Mozambique, Kenya, Malawi, Zambia, Ghana nedzimwe. Vanhu vanokwanisa kutenga zvikwanisiro zvacho kana kuti Starlink kit nemadhora mazana maviri kana madhora mazana matatu nemakumi mashanu, vozopota vachibhadhara madhora makumi matatu kana madhora makumi mashanu pamwedzi vachishandisa dande mutande iri kusvikira pavadira. Mukusiya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru weMedia Institute of Southern Africa Dr. Tabani Moyo.
Kuuya kwemadandutande yeStarlink kunogamuchirika zvikuru nekuti kuchaita kuti nzvimbo dzadzo dzisina kunge dzakabatsirikana nemasaisai dzikwanise kuwanawo chekubata, uyezve zvinobetsera mukusimbisa mukufambisa kumashoko munyika zvakare nemuAfrica yose. Zvatisingazivi ndezvekuti zvichange zvichizodzikisa mutengo svika pakadii, but kuuya kwavo pachavo watobetsera nekuti mitengo yati sererei.
Kuti zvinyatsoshanda, muri kukurudzira hurumende kuti iite sei chaizvo? Vamoyo,
chatinokurudzira ndechekuti hurumende ichishandisa yatinotiwo mainvestor services kuti vachiwedzera kugadzira infrastructure kana kuti zvinoshandiswa mukuita kuti madande mutande asvike pasi rese, voenda kunzvimbo dzose dziri pasi rese kusvikira munhu umwe neumwe akwanisa kushandisa indaneti mudunhu rake.
Vanga vari mukuru weMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe Dr. Tabani Moyo vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvikoro zviri kuvhurwa mangwana, varayiridzi vachiratidza kuti havana rimwe ropa kuti voenda kumabasa here kana kuti kwete. Mamwe masangano evarayiridzi akaita seAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ ari kuti nhengo dzavo hadzisi kuzodzokera kumabasa sezvo hurumende isati yagadzirisa zvichemo zvavo. Asi mamwe masangano anosanganisira reZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA neProgressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ ari kuti nhengo dzavo dzichaenda kumabasa mangwana sezvo ari kuda kutanga apa mukana kunhaurirano dziri pakati pevashandi vehurumende nehurumende idzo dziri kutarisirwa kuitwa nemusi wechitatu. Ngatinzwei hurukuro yataita nemutauriri weZimta vari zvakare munyori mukuru wesangano iri vaGoodwill Taderera kuti tinzwe pamire sangano ravo.
Nyaya iripo ndeyekuti isusu semusangano weZimbabwe Teachers Association tiri kuziva kuti hurumende iri kutidaidza kuti tikurukure, tiri kusangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions. Saka tiri kuti toda kupa hurumende tambo refu tione kuti pane here zvavari kuuya nazvo.
Sei muri kutora danho iri vaTaderera?
Hatidi kuita se rekodhi riya rakare uchariziva raiti kana ramarika raakungorira richidzokorora richingodzokorora sezvinoitwa nevamwe kuti vanenge vachingoti kana zvovhurwa voti hazvivhurwi, kana zvovhurwa voti hazvivhurwi. But chinotinetsa ndechekuti tinozongoona varayiridzi vacho vachingoenda kumabasa vasingarege kurega kuenda kubasa. Saka hatidi kuti isusu tiite saizvozvo, toda kuratidza zvakare hurumende kuti aiwa takazvimirira kuti tigone kuti titaurirane tiburitse zvingabuda kana zviripo.
Saka munoona paine chinobuda here kunhaurirano dzamuri kutaura idzi?
Iyo hurumende dai yanga yakwanisawo yachiita kuti inyatsoongorora ione kuti zvechokwadi zvatiri kuwana izvi hazvisi kunyatsoita maringe gedyegedye neizo zvinoita kuti tirarame zvakanaka. Saka we don't want to sound like a broken record, saka we still haven't declared kuti izvo zvikoro hazvivhurwi, saka nokudaro zvikoro zvinovhurwa isu tichitaurira.
Vanga vari munyori mukuru wesangano revarairidzi reZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA waGoodwill Taderera vari parunhare neStudio 7. Ukuwo mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro, vanotiwo bazi ravo rinotarisira kuti zvikoro zvichavhurwa vana vachidzidza semazuva ose.
Sebazi reprimary nesecondary education chatinonyanya kuziva ndechekuti zvikoro zviri kuvhurwa musi wa10 Gunyana 2024 nomusi wechipiri, uye takatarisira kuti tinenge tiine varayiridzi vose vanenge varimo muzvikoro. Saka tiri kutotarisira kuti panovhurwa zvikoro musi wechipiri musi wa10 September 2024 havanenge varipo, nekuti maticha mazhinji ari kuuya achibatana nehurumende kuti tirambe tichipa dzidzo yemhando yepamusoro-soro.
Vanga vari mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vari parunare muHarare neStudio 7. Makambani Old Mutual neNew Faces New Voices akabatana mukupera kwesvondo rapera nebazi rinoona nezvemadzimai mukudzidzisa madzimai ari mumabhizimusi akasiyana-siyana mabatirwo nemashandisirwo emari. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wemadzimai akapinda muchirongwa ichi, amai Sara Munondo, vanoti vakadzidza kuti mari inochengetwa sei mubhizinisi uye kuronga mashandisiro avanoita mari yavanowana.
Planning is very important and also impulse buying, zviya zvokuti uri munhu anongotenga tenga nezvisina basa nezvaungosina kuchatenga. Saka zvinoda kuva neplanning again.
Amai Mavis Gumbo vekukariba vanotiwo vakadzidza kuti munhu anofanirwa kubvisa mari yekuchengeta asati ashandisa mari yaanenge awana.
Kana uchitanga kuda kuita business rako, mari yaunenge watanga wapiwa yeye unofanira kubvisa imwe kana kuti 5% woisa paside, then imwe wohoda uchitengesa uchiwedzera kunenge yaunenge waisa paside kuti uwane profit, uwe uone kuti uri kushanda sei. Senini ndanga ndisingazviti izvo zvenyewe kuti ndaingotengesa ndichiita hand to mouth. Saka manje nekuzodzidziswa kwandaita uku ndakutofanira tonotedzerawo izvozvo.
Amai Grace Tembo vanotengesa zvekudya kukadoma vanoti vakadzidza kuti mari inofanirwa kurongerwa kana kuti budget.
Pana kubudgeta mari yandinowana panguva iyoyo uye kugutsana nemari yandinowana ehomani, satengetenge zvinhu zvisina basa zvandisina kurongera.
Mukuru mubazi rezvemadzimai mudunhu remashonaland west vaPatrick Rangwane vanochirongwa chekudzidzisa madzimai munyaya dzezvemari chakanaka, nekuti ongororo yavo inoratidza kuti madzimai akawanda anenge asina ruzivo nezvemashandisirwo akanaka emari.
Business women edu mazhinji vanenge vasina ruzivo rwemashandisirwo emari, nekuda kwekuti nguva zhinji patinoenda tichinonoongorora mabasa avo avari kuita, unotoona kuti apa vakasaririra munyaya dzekuti mari inofanirwa kushandiswa.
Varangwane vanoti hurumende inofanirwa kutsigira madzimai zvakanyanya munyaya dzemabhizinisi.
Ngationei isu seministry kuti ana amai ava vane magaps up in terms of their business skills. Tatarisa kuti vane magaps akati naakati naakati, vobatsirwa through training like this training yatiri kuita financial literacy. Mukaitarisa kuti iko zvino izvi the way they are doing it, they are actually involving these women practically mune zvinhu zvavanosangana nazvo really in life, in their life situations pavanenge vachirana mabhizinesi avo.
Mukuru wesangano reNew Faces New Voices munyika amai Ogadenga vanoti sangano ravo rinowana rutsigiro rwemari nezvimwe kusangano rakatangwa nevaimbove mudzimai womutungamiri weMozambique Mushakabu Samora Mashel, amai Graca Mashel Re Women in Finance.
Badiana Tangwana Grasha Mashel in South Africa and Dubava branch into my countries are around them. So my Pan African countries are a part of this group. So Zimbabwe Reserve Bank, so we now have a partnership with Ministry of Women's Affairs and Reserve Bank in terms of one financial literacy.
Amai Denga vanoti vanobatsira madzimai anosvika zviuru gumi pagore munyaya dzemari, sezvo madzimai ari iwo ane mabhizinisi akawanda munyika.
target yetu is 10,000. That's what we want to try and reach. But also, since we have to go down, because my business is our one, but we put our 9 years, because it's so much that we don't need to put it. Then it's a good thing. It's a bank, it's a bank, it's a bank, it's a bank, it's a bank.
Madzimai anosvika mazana matatu kubva kumatunhu madiki kumashonaland west akadzidziswa mabatiro pamwe nemashandisirwo anoitwa mari mumabhizinisi. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu makumi mashanu nevapfumbamwe vafa muNigeria mushure mekunge rori ranga rakatakura mafuta ekufambisa dzimotokari raputika mushure mekudhumana nerimwe rori ranga rakatakura vanhu nemombe. Izvi zvaitika mudunhu reNiger. Mukuru webazi rinoona nezvekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu muUnited Nations waVolker Turk vati zvakakosha kumisa hondo yemuGaza pamwe nekumisa hondo kupararira mudunhu reMiddle East. Vateki vati hondo ikatanga inoramba ichingoenderera mberi nekusingaperi ichiunza ruvengo mumadzinza. Israel nhasi yaenderera mberi ichirwisa Gaza nemuSyria. Mutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu vati vari kuzoenderera mberi nehondo iyi kusvika vakunda. America, Qatar neEgypt dziri kuedza kuumba chibvumirano cherunyararo. Zvimwe nyanzvi munyaya dzezveutano hwepfungwa dziri kukurudzira veruzhinji kuti vanzwisise chirwere chepfungwa chedementia, dzichiti kunyange hazvo chirwere ichi chakawandira kuvanhu vakura, chinogona kubatawo kana vamwe vasati vachembera. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7, mazvikokota munyaya dzezvirwere zvepfungwa mubazi rezveutano, Dr. Anesu Isabel Chinoperekwe vati chirwere chedementia kukuvara kwepfungwa kunoitika kwenguva yakareba.
Tinoona kazhinji kachona muzvirwere zvose zvedementia ndechekuti macells ebrain anenge achifa ende uye paanofa haabarwi matsva. Saka kurasikirwa kwemabrain cells uku kunoramba kuchiitika munguva yakati rebei. Kushikira pane rimwe zera rekuti maseus aunenge warasikirwa nao anyanya zvakadaro zvekuti takuona ma symptoms anobatika.
Dr. Chinoperekwe vati chirwere ichi chine mhando dzakasiyana siyana asi vachiti mhando inonyanyobata vanhu vakawanda ialzheimers. Chirwere ichi chinonzi chinonyanyo kubata zvanenge vadarika makore makumi matanhatu ekuberekwa uye vanoonekwa nezvirasanganisira kukanganwa nekuti munhu anotadza kuita zvaaimbochiita kare.
Panenge pane hanganwa koitawo kurasika munzvimbo dzaunofanira kunge uchiziva, koitawo zvakare kuita dambudziko rekuronga kana planning muupenyu, koita dambudziko zvakare rekuziva kuti ichi chinhu chinoita basa rechii kana kuti chinonzi chii. Tumwe zviratidzo zvatinoona kushanduka kwehunhu.
Imwe nyanzvi mune zveutano hwepfungwa vametsa monya mandevati pari zvino hakusati kwave nemishonga yekuti munhu akwanise kurapwa dementia, asi vachiti kana ikakurumidzirwa kune mishonga inoderedza uturu hwechirwere ichi.
Tikakurumidza kuiona pane mishonga inoita kuti kukuvara uku kusanyanyise kuramba kuchienderera mberi. Pane mishonga inodzora kana kuti inononotsa kukuvara kwenjere.
Vanyamande vati zvakakosha kuti vanhu vanochengeta vanhu vane chirwere chedementia vasavashoropodza, vachiti vamwe vane chirwere ichi vanogona kurasika vobuda mumba kana siku vasina kusimira, izvo zvinozoita kuti vamwe vanzi varoyi.
Kana kusimira chaiko havachaziva kuti ndasimira zvakanaka here kana kuti ndatosimira here. Kazhinji tinosangana nanambuya nanasekuru vakarasika usiku takuti varoyi. Zvinhu zvatiri kuda kuti tinzwisise, tibatsirane kuziva kuti kana munhu asvika panguva yakadaro anenge atokanganisika munjere dzake.
Vatiwo kunyange hazvo chirwere ichi chichinyanyooneka kuvanhu vakura, vave kuonawo chirwere ichi kune vemazera echidiki zvikuravo vanoshandisa zvinodhaka zvakadai sedoro, mbanje, mutoriro nezvimwewo zvavati zvinokanganisa uropi. Mumwe mufundisi vachirwira kodzero dzeutano, mufundisi Jeffrey Mnjambilo, vati dzidziso yechirwere chedementia yakakosha zvikuru munyika kuitira kuti vanhu vanzwisise nezvechirwere ichi.
Takasamafundisi dzimwe nguva kana munhu otaura chidaro vamwe vanogona kuti onai akutaura nevanhu vakafa, saka vanogona kutanga kumunamatirira vasingazvisise kuti no chirwere chedementia.
Dzimwe nyanzvi dzeutano hwepfungwa dzinotiwo avo vanochengeta vane chirwere chedementia vanodawo kubatsirwa nekutaurwa navo kana kuti counseling senzira yekuita kuti vasanyanya kufunganya, izvo zvinogona kuzokonzerawo kukanganisika kweuropi. Tsvakurudzo dzakaitwawo nedzimwe nyanzvi dzinoratidza kuti dambudziko guru riri muZimbabwe nderemukaa uri pakati pevanoziva nezvechirwere ichi nevasina ruzivo, zvinoita kuti varwere vabatwe nekunze kweruoko, uye tsika yechivanhu isingatambire urwere hwakadai zvinozoita kuti wese abatwa nacho anangwe uroyi. Sangano rinoona nezveutano pasi rese reWorld Health Organization rinoti chirwere chedementia chinokonzera kuti vakwegura vatadze kuzviitira zvinhu pachavo, uye sangano rinoti chirwere ichi ndicho chechinomwe kukonzera ndufu pasi rose. WHO inoti dementia chirwere chiri pachinhano chegumi nesere kana kuti 18 pazvirwere zviri kukonzera ndufu zvakanyanya muZimbabwe. Gwaro rakaburitswa neWHO muna 2020 rinoratidza kuti ndufu dzakakonzerwa neAlzheimer nedementia muZimbabwe dzakasvika pamazana manomwe ane makumi matanhatu nevasere kana kuti 768. Ndakamirira Studio 7, ndini Rutendo Mawere.
Mangwana mutevedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica amai Kamala Harris vari kutarisirwa kuita gakava kana kuti presidential debate nevaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump. Gakava rekutanga rakaburitswa paterevhizheni muAmerica uye rakaitwa muna 1960 pakati pavaJohn F. Kennedy navaRichard Nixon. Rimwe gakava regore rino rakaitwa muna chikumi pakati pavaTrump nemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden. Asi gakava iri rakazomanikidza vaBiden kubuda musarudzo mumakwikwi esarudzo sezvo vakawanda vakati vairatidza kuti vakura uye havachakwanise kutungamira nyika. Izvi zvakapa kuti vaBiden vabude mudariro vachisiyira amai Harris. Gakava raamai Harris navaTrump richaitirwa kudunhu reFiladelphia. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muzvinafundo Eliot Masocha kuti tinzwewo maonero avo.
Kwakamboita gakava pakati pavaDonald Trump navaJoe Biden, vaDonald Trump vakabuda vachinzi vahwina. Saka takatarisa gakava riri kuuya iri, tinoona kuti rakatarisiswa zvakawanda chaizvo pakati pavaviri ava, asi rasiyana nerakamupengera mboitwa pakati pavaBiden navaDonald Trump, nokuti vaamai Harris vava vatsva. Zvekare tichitarisa vaviri ava tinoona kuti vasiyana.
Ndezvipi zvamungaanongedzera apa zvamunoti zvaanyanya kusiyana?
Pavakava vari ivo vaBiden navaDonald Trump vakava vari vanhu vamazera akada kunoenzana, vari varume vese, vari varungu vose. Ike zvine tinoona kuti kwaano mudzimai unenge mudiki sachaizvo kuna vaTrump. Saka vaTrump vanofanira kusimba chaizvo. Tichitarisa zvekare isu dzidzo dzavo kuti mumwe ndigweta ramakoko, tozoona isu kuti vaTrump zvekare havasi gweta ende vane dzimwe mhosva dzavari kupomerwa kumakoti uku. Saka zvakaita sokutiko musungwa nomuchuchusi vanenge vachikakavadzana.
Zvinenge zvichitarisirwawo neveruzhinji ndezvipi mugakava iri?
Zvinotarisirwa mugakava iri zvakawanda, zvizhinji zvacho zvinogara zvichingobuda mumakakava orudzi rworurwu kwamakore, zvinosanganisira izvo nyaya dzoufumi hweAmerica kuti mapolicies avo vari vaviri ndaapi kuno totarisira zvekare nyaya dzeimmigration vava vanhu vokunze vari muno maamerica umu nekuborder kumasouthern border ukureamerica zvinotarisirwa zvekati gotarisira futi zvekare foreign policy inosanganisira iyo ukama hweamerica nenyika dzokunze takatarisa yetsi hondo yerussia neukraine kuzoita hondo yeIsrael neHamas ikokoko kuchaita makwishi kuti ndezvipi zvaminazvo kupedza hondo idzi.
Titarisewo kuseri kwegakava zvinozomirawo sei kuenda mberi.
Kwataakuenda uko kwapera gakava iri kwava kwatinoti isu kwamvura yacheka makumbo kwatinenge tichinatsokuona kuti wabudirira padhibheti iri ndiani. Zvaita kuti abudirire zvacho ndezvipi zvii zvaachatora mudhibheti imomo akuenda nazvo kuva kuti vamuvhotere.
Avanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kwakare kuOhio naIvan Zizininga weStudio 7. Iye zvino yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Aiwa, ndoda kungotaura nyaya iri kunetsa iri mugango mazuva ano. Vanhu vanotaura vari worried nezvesuccession yekuzana kuti ED achaenda here kana kuti haende. Haisi zvatofanira kupedzera nguva kana tiri kuopposition. Nekuti oraitiko kana akati ndoenda munyika mava nesemblance of democracy. Saka kureva kuti imorega kukwikwidza here kana kuvapikisa. Tagara totoziva iculture yavo yekusatevedzera constitution, iculture yavo yokungozvigadza. Chinhu chakatokosha ndechekuti ndonguva ino yokuita regroup maopposition.
Studio 7 tinokumbira kuti pamunoita nhaurwa dzese dzemukati menyika yeZimbabwe mumbobvunzawo vana zihambi zihambi vanayo vamunangagwa kuti vana veZimbabwe vakatadzei kuti ivo pavanopinda pazvigaro vakutora upfumu hwese huchienda kuChina chiZimbabwe chisari asina kana chinhu. Zvavari kuita izvo vakuita kumbunikidza vanhu kutonga neutsinyi hunotyisa hwekuti izvo zviri kutonzi kwakwatataura kwedu ndinogona kutourawa. Asi hatina kuendera kuhondo takana na akadai takaendera kuhondo kuti nyika isumuke iende mberi.
Inangu ndinoti kose imi vakomana vemi munonzi huyai mutaure pastudio 7 pacho imi vakomana vemi vakomana vetriple c kose imi muchitenderera nyaya musingada kuudza vanhu chokwadi. Ko munodi kungoudza vakomana vezano kuti timu yezano vana munangagwa kana vasingade kuti Zimbabwe muite opposition ngavataura chokwadi kuti isusu hatiti opposition muZimbabwe toda kumira tiri one party. Porega kuunesa vanhu kuita basa rekuvhota porega kurayirwa vanhu mahara kuiyo kukana vachiti tikuda opposition muZimbabwe kukana vakuponda vanhu vacho veopposition vachisunga vanhu vacho veopposition saka vauda kukwikwidzana naniko nyani.
Ndava kumbonzwawo kuti avo vanozvitiva mavazavo munhu wakazvarwa namai kana kuti wakadii. Tinotaura kuti matare haasi kupindwa nezanupiefu isi tichiona matare zanupiefu iri yenu topinda kumatare. Mabeja siriti ose mapurisa ose masoja ose ndezanupiefu. Hamuna mutemo muZimbabwe mutemo wose urikukondwa nezanupiefu. Saka mavaza acho anoukura nguva dzose chii. Tinotinyangadza ngaasataura pastudio 7 kana asina nyaya. Unojairira kudya zvapfupi nekureba. Unodaro nokuti unodya zvanamunangabva varipo vari patafura vachimwa tivose vachitambudza ruzhinji rweZimbabwe vanhu vanosungwa vachipomerwa mhosva zvemutemo zvavo zvavanoisa zvigamba zvigamba zvetisingadi. Aneta navo vanhu vezanupiefu hatichati.
Kazwai kazwai vashamariri vedu vose vestudio 7, ini ndiri muno Mount Darwin ndiri kutaura tichimirira vanhu vese vanogara imo muno kuti mutungamiri wedu uyo ari kutsanangura kuti 2030 achange achipo vanofanira kudzidza pamuonde nokuti zvavakaita izvozvo kupinda ipapo apo hazvisizvo kusarudzwa asi vakapinda paiginya.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Musakanganwa chirongwa cheLive Talk na8pm nhasi apo tiri kutarisa nyaya yekushaya simba kwedhora remunyika rezig uye kuvhurwa kwezvikoro mangwana. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyai mwina Taboka Ncube. Thank you.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walamukela kuStudio 7 ngomvulo mhlaka 9 Mpandula 2024 nguTabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Umhlangano wamazwe omhlaba okuhlaziya isimo samalungelo oluntu emhlabeni jikelele owe-57th United Nations Human Rights Council usungulwe lamuhla edolobheni leGeneva eSwitzerland.
I-UN singathi nguye umahluleli kumbe singathi u-referee oma phakathi kwama-government ohulumende labantu kazana.
Izikolo ziyavula kusasa njalo bekugxokozela ezilindweni zamabhasi lamuhla abantwana abafunda emabhoarding belubhekise ezikolo zabo njalo kubikwa bebebhataliswa ngemali yama US dollars ukugada amabhasi la.
Of which akula mntu oluhola le US dollar isosebenzi yakhona kumabhoarding schools like today bebegada ngezithi elifuna ama US dollar awungelalo le receipt umntana kahamba esikolo.
Inkampani ye-Starlink isisungule umsebenzi eZimbabwe njalo ingcwethi zithi lokhu kuzaletha intuthuko ekakhulu emaphandleni futhi kwehlise imbadalo yobulembo be-internet elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umhlangano wamazwe omhlaba okuhlaziya isimo samalungelo oluntu emhlabeni jikelele owe-57th United Nations Human Rights Council uqalile namuhla edolobheni leGeneva kweleSwitzerland. Umkhokheli walolugatsha umnumzana Volker Turk ekhuthaza ohulumende bamazwe omhlaba ukuthi balondoloze amalungelo kaZulu. Inkuthazo le iza ngesikhathi ohulumende weZimbabwe esolwa ngabanengi besithi uhlukuluza uZulu mahlayana ngokubopha abalela amalungelo oluntu kanye labamabandla aphikisayo. Sikhuluma nje kulamalunga ebandla le-TCCC elikhokhelwa ngumnumzana Jameson Timba amanengi alokhe evalelwe ngemva kwenyanga ezimbili ebotshiwe esethweswa icala lokwenza umhlangano engela mvumo yamapholisa. Abanye bababotshiwe bakhulule ngeviki ephelileyo. United Nations Human Rights Council ngokwayo isike yakusola ukuboshwa kukaThimba labanye bakhe njalo yakhuthaza uhulumende ukuthi abakhulule. Umthungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi legqwetha umnumzana Pardon Tafumane.
I-57 session ye-United Nations Human Rights Council ayisiyathakazelela ukuthi isiqalisile eGeneva. Into nje esibongayo ngoba i-UN singathi nguye umahluleli kumbe singathi u-referee oma phakathi kwama-government ohulumende labantu kazana izama ukuthi ivikele izinto ezingayenziwa ngohulumende ezokubopha abantu, kungcindezela abantu, ilungelo zabantu. So nxa isiba khona kunje sabe sikhumbuzana and also isikhathi sokuthi babe khuluma nje ama hotspots akhona emhlabeni jikelele. Ngiyabona nje kathesi bakabe babamba indaba zabo Sudan, labo Naima, labo Nicaragua ngale, labo Burundi, labo Afghanistan. Ngiyabona iZimbabwe lapha ikhanya bayibambanga nje but in a nutshell babe khulumisana bezuza la ama reports ukuthi kwenzakalani kuma hotspots anjalo. I-session esithakazelelayo kakhulu nje ama human rights ukuthi sicebisane sibonisane lokukhumbuzana lokutshela ohulumende ukuthi they need to protect ama rights abantu.
EZimbabwe siyazi ukuthi abantu abaningi bakhala ngokuthi amalungelo kahlonitshwa. Ungathini ngokwenzakalayo elizweni nxa sikhangela umbiko ophume namhla ku-United Nations?
I just hope ukuthi khona uhulumende laye uthumezele ama-dignitaries 57 session le human rights because labo kumele behambe bezizwele ukwenza ukuthi belungise indlu yabo njengohulumende. Ye ukubotshwa kwabantu 78 abondele uJoseph Timba lamanye ama human rights activist towards ISADC kuye kwasibamba kakhulu. I-statement ekhuluma United Nations le vele sibe maqondana lakhonoko ukuthi abantu abamelanga behlukumezwe. Sesibonile abanye abaningi bakhona sebekhitshiwe after ISADC. But again, into nje esimele sikhulumisane, especially eZimbabwe, kukhanya ngani vele ngemva kwenketho eyaphumayo, into nje azingani zimazonzo okwayenzakala after indaba zama-recalls and so on, and kumele lisadak ukuthi abantu bebethembele kusadak ukuthi engxenye izabuya le outcome engani ngcono. So khonoko nje kuphongukuyenza ukuthi imbiza yethu ingani iyaxhwatha kuyabhoyila ekhaya la. Into esingabona ngani i-United Nations kumbe bona labo bangazama ukuncedisa i-problem siyayibona ekhona. But ukuthi kuhlaliswane phansi kukhulumiswane into nje enganceda even lohulumende ngokwakhe ukuthi angabe lokhu evalela abantu because uyabe levala ukuthi angxenye abantu bangademonstrator and so on and so forth. So khonoko kuqakathekile ukuthi walithi sibona iproblem ekhona ekhaya egqumeni kufuze kuhlale phansi kukhulumiswane ngendaba ezinjengazinalezo ezizama ukuthi uZulu angene esitaladini protester. So we hope uhulumende is hearing all this and they are able to rectify those things.
Umnumzana Pardon Tafumane iligqwetha ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo owe-Studio 7 ewelebhilitane. Sehlulekile ukukhuluma lomphathintambo wezemithetho umnumzana Zihambi Zihambi onguye ovame ukumela uhulumende weZimbabwe emhlanganweni lo. Kodwa uhlezi ekulandula ukuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa wephula amalungelo. Umthethandaba ophakemeyo oweHigh Court lamuhla ukhulule ngemali yesibambiso e-bail abahlali beGokwe abayisiyangalombili ababebotshiwe besetheswa icala lokuphatheka ekutshengiseleni besola umongameli Emmerson Mnangagwa lohulumende wakhe besithi kwakungafanelanga ukuthi athathe isikhundla sokuba ngumgcinisihlalo womanyano weSADC. Izikolo ziyavulwa kusasa njalo bekugxokozela ezilindweni zamabhasi lamuhla abantwana abafunda emabhoarding belubhekise ezikolo zabo njalo abanye abazali bekhonana ngokuthi bekubhadalwa ngedola leMelika imali yokugada amabhasi la. Lokhu kwenzakala iningi labazali likhala ngokudula kwembadalo yama-school fees loko kusebenzisa ezikolo ogoqela ama-uniformu njalo lababalisi bekhala ngeholo eliphansi. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxa lomabhalane kwenhlanganiso ebona ngamalungelo ezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thabani Ndlovu.
Ngiyahlupha yizo izimali ze-school fees ngenxa yokuthi izimali ze-school fees kufunakala ama-US dollar and akula muntu ohola i-US dollar kwaye kuziindawo kumele kungene umntana egadi ibhasi nge-receipt le-US dollar of which akula muntu oluhola le-US dollar. It's so sad sibili into yakhona kuma-boarding schools like today bebegada nge-receipt elifuna ama-US dollar ukuthi beze begadi ibhasi yesikolo. Awungelalo leyo receipt umntana kahambe esikolo.
Imbadalo yama-school fees ke lokhu kulo hlupho lokuthi abantwana bengaxotshwa lanxa sisizwa uhulumende esithi bengaxotshelwa ukuthi ababhadala.
Uhulumende vele
kuti awanda la venga tocho, even venga patra in school fees. Padama headmaster baba tocho avantua. Even kwa napa local baba tocho avantua. We've had cases of avantua na vetocho ya skolo, avantua na bwone sebe loita around the town, vete stochiwa.
Liage libe la umsanga no, uguti likubungu le lolu daba, uguti kungaba le sombu lulu yin.
So, sebe la, ukuna siza bala onjalo futu umsanga no, lape siza kumsanga kona la, wesinze skolo sandu ufulo, siza bwontu kuya hama njani ya chesi ngoba ukulumende vele loke cities kwa wanto na venga toche skolo. So si ukangele nilike lwanzo uti sponu uti agula mtana oza toche skolo, agula mtana oza yalisu ungene kiasi ningenga uti apatala.
Gulo taba lwa babalisi, labo baya kono labati holo labo lipansi venga kalala umsebenzi.
Vele kuna so affect education system ina utawa kwa babalisi as long they are not motivated. Aso zebefundi se uti wanto na betu. Ndo wala baza ashala vehukele feile skolo ni ina uti ababalisi they are not putting 100%. Ikholo la wale hambelani le simo so se economic situation kwenye lizwen. Aku hambelani sibili. Nenga unga ikangela sibili peye ga teacher. Ubusu wonu utu teacher mele aprova ideni but kutu uhabe motivated ngani uti afundi sabandu wana uti. That's why kuna suba la ma extra lessons. Ma ila ma extra lessons. Zehulumende sengenele ma extra lessons. Sensiti ma ilipata ule uwe ma extra lessons. Instead utu ngai uwe kangelu utu why usiba la ma extra lessons. Why abazali la ma teacher mifungwe za ma extra lessons. Ikozi ya kuona yindo medikangelu. Besides utu ukangelu uti abandu wepata ling imali ya ma extra lessons.
Lo ngumnumzana Thabani Ndlovu umabhalane kwinhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association obexoxa ecingweni lesithandekile emhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Inkampani yakwele Melika esebenzisa isatellite ukwethulela abantu amagagasi e-internet e-Starlink isiqalile ukusebenza eZimbabwe. Inkampani le ile michina elentengo ezichineyo njalo uzulu yenelisa ukuthenga imichina ebiza amadola angamakhulu amathathu lamachumi amahlanu yakwele Melika $350 abe esebhadala $50 ngenyanga. Abantu bayenelisa njalo ukuthenga ebiza amadola kwele Melika angamakhulu amabili $200 abe esebhadala $30 ngenyanga. Ababhadala imali le bathola i-internet engapheliyo okwenyanga. Umahluko okhona phakathi kwemali lezi yisiqubu sokuxhumana ngamagagasi la. Ingcwethi zithi ukusebenza kwe-Starlink eZimbabwe kuzaletha intuthuko ikakhulu emaphandleni njalo kwehlise imbadalo ye-internet elizweni. EleZimbabwe liphakathi kwamazwe alitshumi lane ase-Afrika asesebenzisa i-Starlink. Amazwe asanda kuqala ukusebenzisa i-Starlink agoqela eBotswana, South Sudan, le-Sierra Leone. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa nomqondisi wenkampani ebona ukuxhumana kukazulu kusetshenziswa amagagasi e-internet e-Woza Telecommunications, umnumzana Robert Ndlovu.
I-Starlink isebenza ngendlela yokuthi idishi liyana ekhona efana nala lezi dishi abantu abalazo ezama DSTV Openview ezibheka esibhakabhakeni. So i-Starlink layinjalo kodwa yena ishethe khona kulezi dishi ezibukutheni nayo iyakhumba esibhakabhakeni. Ukuze i-Starlink isebenze ayifuni mobile network coverage. Ayilandaba le-ISP ifuna ukuthi lapho ifaka khona oyiphanyisa khona ekuphahleni ekhaya emayini e-church esikole ibone isibhakabhaka esinjani esiyi-blue ngokuyamayeka kulandaba ngoba ama-satellite ekhuma kuwo lanabhoda phezulu nalezi yikho kuletha i-intanethi eniyakufuthela i-Starlink yakho wayebothela phezulu kwebhilding yakho kumbe kwekhaya yakho kumbe kweguma lakho kwesikolo sakho.
Ye lokhu kuzaphathisa njani uzulu ukuqalisa ukusebenza ke imitshina enje?
Kathesi ngizasebenzisa izikolo kakhulu as an example ngoba kuyaba le-monitor. It means all the rural schools are now having potential for online. Kwathi kusebenzisa izikolo ezingangeni online bekuyikuthi ama-network ama-mobile operators akakhazi ilelia iyakwazi ukuthi kumbe yakuthi i-radio service ayisizi kuleyo ndawo. But i-Starlink ayisebenzisi i-terrestrial technology. So abantu kubhenefitha kwabo yokuthi akusakhathalekile ukubana bangaphi. That's number one. Number two, i-internet yangkhona i-unlimited ayiphezi ama-package ukuthi iyakhetha ukuthi $10 mapiazi kungawa. So, itele kite inye nsheja kwa kiti njeza kule makara mapiazi. Unwa ifaga wenye kende nisa li mingi. Nila kukua makselo ni wana up to 20. Ya wante enjoy. So, it means if all communities in other times, akuta na lehi tenu, mwa inga niya tila lingi. Never change. So we should try to change it. The internet that there are Wi-Fi hotspots. I unlimited. There are also the local cloud feeding over. How am I talking about Wi-Fi? I think we're still in the communication too.
Ngas kangela inte ngoye michina Starlink le. I saw the ivimbe na abanyo kuti vengene lisukuti vaitenge.
We are why I find it about actually there are more people. Ngoba uyamfukwanda uaccessa iWi-Fi edizi njalo ama-network operators ase ngokuyazo sikhathi into engizayehla ngoba sebene-competition.
Mnumzana Robert Ndlovu umqondisi wenkampani ebona ukuxhumana kwaZulu kusetshenziswa amagagasi e-internet eWazatel Communications ubesecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Loke eZimbabwe lethesa izijeziso zomnotho ngamazwe aphetheya selikhangele emazweni afana lele Russia ukuvuselela ezokulima lokutshalwa kwemali elizweni. Kodwa ingcwethi kwezokulima zithi lokhu kulakho kungaphumeleli ngenxa yokuba indlela zokulima zaseRussia azihambelani lezeZimbabwe. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Lokhu kuza ngemva kokuba eZimbabwe selithole umvundiso wefertilizer kwele Russia ofika amathani azinkulungwane ezingamachumi amabili lantathu 23,000 metric tons ukuncediseka kwezokulima. Ekuqaleni kwawona lowo umnyaka, umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga wethekelela ele Russia lapho athakazelela khona indlela zokulima zalelo lizwe. Wathembisa ukuba eZimbabwe lizafunda kulokho okwenziwa yiRussia. Imbiko etholwe iStudio 7 kayizenge iveze imali eZimbabwe eselinikwe yiRussia kwezokulima. Kodwa uhambo lukamnumzana Chiwenga ndawonye nemvunduzo eyaphiwa ilizwe ngeleRussia ngobunye bobufakazi obuveza umsebenzi owenziwa yileyo lizwe ukuncedisa kwezokulima selokhu iZimbabwe yethesa izijeziso zomnotho. Ingcwethi kwezokulima zithi kunzima ukuba eZimbabwe lithole okubambekayo kwezokulima kweleRussia ngoba amazwe lawa elomkhathi ohlukileyo. Phezu kwalokho ingcwethi zithi eleRussia lifuna ukuzitholela okwembiwa kweleZimbabwe. Enye yalezingcwethi efundisa ikolishini leBindira University kumnumzana Libert Shoriwa yena othi eleZimbabwe kalingeke lithole okuningi kweleRussia kwezokulima.
IRussia ifuna ukuthola igolide lokunye okwenziwa kuleli, ayilandaba lezokulima kwethu, kungakho kungela okuningi ekwenzayo.
Lokhu kusekelwe ngenye ingcwethi kwezokulima esebenza izimele umnumzana Makati Chuma.
Ilizwe leRussia elikufunayo kuleli kuba lithole amamayini nje kuphela, kanye lokuvikela nje leZimbabwe wezemivikela lokunye okunjalo njalo, hatshi okunye okuningi lokhu kucatshwa ngabantu. Kunzima ukuthi ilizwe leZimbabwe lithole okuningi kuRussia, amboni lithole okuningi kweleRussia.
Kodwa enye ingcwethi esebenza leZimbabwe Agrarian Society umnumzana Lazarus Ngwenya uthi eleZimbabwe lilakho ukufunda ukulima kusetshenziswa imitshini yakulezinsuku okwenziwa eRussia.
IZimbabwe ingathola ulwazi lwemitshina yakulezinsuku evela eRussia ngoba ungakhangela bona vele sebe phambili kwethu kundaba ezokulima.
Umlimisi esigabeni seJombe umnumzana Mlungisi Mabhena uthi eleZimbabwe liyamukela indlela zokufundela ukulima kungelani lokuba zivela kuliphi ilizwe.
IZimbabwe yamukela indlela ezintsha zokulima kungelani lokuthi kuvela kuliphi ilizwe. Kungifuna ukufunda labantwana nxa besiyafunda i-agriculture kweleRussia kuyavusela umnotho wethu.
Imizamo yokuthola imbono kusigodi seRussia yehlule iStudio 7 itshela ukuba ilobe imbuzo ezaphendulwa ngemva kwamalanga ambalwa. Kodwa ekhuluma emhlanganweni lethathe izindaba, ummeli wesigodlo seRussia kuleli umnumzana Nikolaya Krasnolvik wabika ukuba ilizwe lakhe lizimisele ukusebenzana leZimbabwe ukutshala imali kunhlangothi zonke zomnotho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Singangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla ze-Algeria sezimezele ukuthi umongameli Abdul Majid Tebboune nguye onqobileyo kukhetho lwangomgqibelo olokudinga umongameli walelo lizwe. izolo ubevele ekhokhela okubangela ukuthi kungabi lokhetho lwesivile. Abavotileyo bebeyisilinganiso esingamachumi amane lasiyangalombili ekhulwini i-48%, kubika abezindaba abe-AFP. Abantu abedlula amachumi amahlanu lambili babhubhile kulandela ukudubuka kwetanka ngemva kokungqikilana kwayo lemota yesigengele ebithwele abantu lenkomo esigabeni esingenyakatho yenishe, kutsho abakade behlenga laba bantu. Udaba lolu lubikwa ngabezindaba abe-AFP. Kwezempilakahle namhla sixoxa ngomkhuhlane ohlasela umgogodla i-meningitis elakho ukubulala ngesiphangiphangi uma ungelatshwanga masinyane. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Odokotela bathi umkhuhlane lo uhlasela njalo ingqondo, lowo olawo abonakale engani uphambene. Izibonakaliso zawo zehlukene kusiya ngokuthi umuntu uhlasele ligciwane lawuphi umhlobo. Udokotela Matthew Siyamchembu, umqondisi wogatsha lukahulumende olwezempilakahle esigabeni seMathebeleland North, ulandisa indlela umkhuhlane lo ohlasela ngayo izitho.
Ngumkhuhlane ohlasela amanzi agombolozele ingqondo lomgogodla, spinal cord. Umkhuhlane lo ubangelwa ngamagciwane awumhlobo otshiyetshiyeneyo angaba ngamavirus kumbe olwefungi.
USiyamthembu uqhubeka uchaza ngezibonakaliso zalomkhuhlane.
Ubonakala ngokutshaya kwekhanda okungabi ngcono ungaze unathe ama-painkillers. Bengakuthola lokho ke udokotela azafuna ukuthatha amanzi ayimhlane or i-cerebrospinal fluid ukuthi beyihlola.
Umongi umnumzana Mbonisi Dube ugcizelele esithi umzimba uyalimukisa umuntu womkhuhlane onjenge-meningitis.
Ama-complications angavela nxa umuntu esethole i-meningitis yikufelwa izindlebe, abe lobunzima umuntu ekuzweni, njalo kuba le damage ku-brain, ngacine sesiba lama-seizures umkhuhlane wokuwa, ebe lokukhohlwa masinya, aluze ibalance, izinso zingafa, and kuma-cases asevie umuntu ugcina esefile.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Pride Ndlovu ulesihlobo esabulawa umkhuhlane lo.
Besilokhu sikhala ngekhanda, sikhala ngekhanda, sisithi kumbe hayi kuzadlula, simnika wona la ama-pain is, hayi kuseba serious. Kuthe emva kwamalanga i-3 ukukhala ngekhanda la kwabe sedlula, sithe sehanyiswa esibhedlela sangikhona kubonakala ukuthi i-meningitis.
Inhlanganiso yamazwe wonke ebona ngezempilakahle, e-World Health Organization, ikhuthaza amazwe ukuthi aqine ekuhlabeni amajekiseni okuvikela umkhuhlane lo, ikakhulu ebantwaneni abasanda kuzalwa. I-WHO ithi kulabantu abafika phose inkulungwane lengxenye i-1325 ababulawa yi-meningitis eZimbabwe ngomnyaka ka-2020. Akwaziwa ukuba umkhuhlane lo sowabulala abantu abangayo kusukela ngaleso sikhathi kusiyafika lonyaka. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kweze Melika, umsekeli kamongameli wele Melika unkosikazi Kamala Harris uzanqikilana lowayengumongameli umnumzana Donald Trump esigabeni sePhiladelphia okwakuqala kusasa kungxoxompikiswano yabazangena kukhetho lokudinga umongameli weMelika. Ingxoxompikiswano le ekhokhelwa ngumsakazi we-ABC News iza ngemva kwenyanga ezimbili kuqhutshwe enye njalo ekhokhelwa yi-CNN eyabangela ukuphuma kulumncintiswano kukamongameli Biden ngemva kokuthi iningi eligoqela abebandla lakhe lithe kaqhubanga kuhle kulingxoxompikiswano. Ngemva kwalingxoxompikiswano kulokuningi okwenzakalayo okugoqela ukudutshelwa kukamnumzana Trump ukuqhutshwa kwemihlangano emikhulu yamabandla la lokungena kule mncintiswano kankosikazi Kamala Harris. Ucwaningo luveza ukuthi unkosikazi Harris usenguthiki lobhanqa lomnumzana Trump nxa kukhangelwa usekelo ezigabeni eziqakathekileyo ukukhetho. Ukuhlazela lolu daba sixoxa lolandela ezombusazwe lemelika njalo eyisizalwane seZimbabwe esesihlala khonapha eMelika, umnumzana Tim Moringai.
Sasa kungqungqumbikisana ekankosazana Harris lo baba uTrump kuyabe kumelelwe ngumuntu wonke, ngoba siyakwazi ukuthi amaqembu lawo abarepresentayo amelele ukubona ukuthi unkosazana Harris, is she ready to lead a country like America? And is she ready to take on ubaba uTrump? Ngoba siyakwazi ukuthi he is a strong character. Umama uClinton laphana had a problem with him. So kusasa umuntu wonke ukhangelele ukuthi number one, unkosazana Harris, is she going to stand up kuzinto ezilethwa ngubaba uTrump? Ngoba siyakwazi ukuthi yena ngakwanisa ukuthula ma kukhulunywa ngomunye umuntu.
Ingxoxo mpikisano le iza ukuba lomthelela ongakanani nxa sikhangela ke ekukhetheni umuntu abantu abazamvotela ukukhetho lukaLwesi.
Ama-independent yiwo asemelele ukukhetha umuntu abamfunayo kundaba zekhetho lezi. Siyakwazi ukuthi umama uHarris is leading ama-Democrats 45%, ubaba uTrump ule 44%. So, iri 4% kuma-independence esihlala sikhuluma ngayo, bona laba bantu bazakhetha bani according to the debate kusasa.
Okunengise kutshintshi lokusukisela ngesikhathi okusenzwa ingxoxo mpikiswano yakuqala, kuyini esingabona okusenzakala ngenxa yenguquko yonke le ebekhona?
IMelika ibifuna abantu abangantha abasha for i-office ka-president. So kathesi umama uHarris ngantwa watshintsha okuningi, but ubaba uTrump wayesengathiwa sekhokhela, ngoba ukudutshulwa kwakhe kwaletha into esithi yona i-sympathy vote. So abantu basebemzwela.
Umnumzana Tim Moringa ulandela zombusazwe leMelika njalo isizalwane seZimbabwe esesihlala khona lapha eMelika. Ubesecingweni leStudio 7 ese-Ohio. Okwamanje sengilitshiye ezandleni zenu linabalaleli bethu kumlayezo lesithumele yona nge-WhatsApp.
Hayi, laba vele loba bengayenzani, ihistory yabo vele akumelanga ibe khona. Yikubona ihistory ezanu-P F vele ingabhalwa phansi. Yikubona ihistory ezanu-P F isiphelela ngumuntu okonefile wezanu-P F. Ngoba bayakwazi vele ukuthi kawavusi kahle ilizwi lapho. Hayi, yona indongo yadobha impembe. Ngoba umnanga kokuthiwa ngopresidenti uhle uvele ubone nje yonke into vele ihlaka. Abantu bayabulawa, abantu bayabotshwa, abantu bayathunjwa. Ubusela, hayi, indongo yadobha impembe. Akakwazi vele ukuthi eyenzeni. Akakwazi ukuthi uma kuthiwa ngopresidenti kumele uyenzeni. Yena uzitshethi uma ngopresidenti kumele ubulale abantu. Usitshethi uma ngupresidenti kumele ubophe abantu. Usitshethi uma ngupresidenti kumele uthumbe abantu. Njengalokhu esikubonayo, yiwumsebenzi wakhe.
Studio 7 liyangethusa ngokuvala indaba zekuseni lisiyanika umavaza ukuthi akhulume kabili into yinye, ikakhulu kuprogramu leithi live talk show. Bayakhuluma beqeda ukukhuluma bephinde futhi the same thing. What's so interesting ukulalela umavaza kulothi sizwe indaba seZimbabwe sike sikhohlwe ngumavaza, ngoba umavaza umuntu ohleli kuhle la hleli khona uyakholisa eLondon. Kanti nama singezwe indaba zaseZimbabwe ngicabanga ukuthi bekuyinto ebalulekile kakhulu. Angazi umphathi ohleli ngicela ngani ningasikhangelela khona lawo.
Ngibese ngisalibonana linjalo. Hasi yohlala sithala kuphela government yabomnanga kwalesi. Government yabomnanga kwabantu bagcwele amazwe wonke, abantu sifela kwamanye amazwe. And into emangazayo, uthi ubona ukuthi government yeZimbabwe nje vele abalanembezi. Uma umuntu efile, uyathi efika eZimbabwe isidumbu siyabhadaliswa. Khona bo umuntu wengumuntu ozalwa khona pa neZimbabwe. But uyabhadalisa isidumbu. I-government impela ibhadalisa isidumbu somuntu. Hayi, uzathi i-government enjani yena le? Hayi. Plus ukuphuma kwethu khona pa nezweni sikhitshwa inhlupheko nale ezano yabomnankagwa le. Hayi, indaba yakithi ibuhlungu kakhulu.
Sibonge amazwi abalaleli elisithumele wona nge-WhatsApp kwinombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Lingakhohlwa lelandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esicubungela isiluleko esivela kwezinye ingcwethi kwezomnotho. Okwanamhlanje silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.